manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 13/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kumbotishamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyi kushamisika asi tichagara musi weMande toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tiri takurovana navo muparlament.
Komiti yeparamende yaiongorora gwaro rezeki rekutarwa kwemiganhu ichashandiswa pasarudzo inotura zvayakawana kuparamende ichiti zeki haina kutevedzera bumbiro remitemo. Apo mapurisa ari kuti akasunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North bato rezano PF rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murinyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yakadongwa neparamende kuti iongorore gwaro rekutanga rekutarwa kwemiganhu ichashandiswa pasarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Preliminary Delimitation Report yatura zvayakawana kuparamende nhasi uye inoti ZEC haina kutevedzera bumbiro remitemo uyewo zvakawanda zvaisina kuita zvakajeka nekudaro zvese izvi zvinofanirwa kugadziriswa kuti gwaro iri rishandiswe pasarudzo pasina mutauro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Tachigaro vekomiti iyi vapupuraito gare pivezano PF vanoti ongororo yavo yavakaita vachibatsirwa nenyanzvi uye kubvunzurudza ZEC pamwe nenhengo dzeparamende yaratidza pachena kuti ZEC haina kutevedza bumbiro remutemo uye haina kuita basa rayo zvakajeka. Vanoti ZEC haina kujekesa kuti yakatara miganhu yayo sei uye hainawo kujekesa pamamepu ayo kana kuburisa pachena nzvimbo dzichavhoterwa mumatunhu akasiyana-siyana. Vatogare pivanoti ZEC yakavaudza kuti yakashandisa gwaro revavhoti vachiti yaifanira kushandisa gwaro rezvakabuda mukuverengwa kwevanhu renational census pakutara miganhu iyi sezvinotarwa nebumbiro remutemo kwete gwaro revavhoti. Vanoti nokuda kwaizvozvo ZEC inofanira kugadzirisa gwaro iri nekutevedzera mutemo wenyika.
It is the committee's considered view that all the issues raised in this report, particularly those that are inconsistent.
Maonero edu ndeyekuti zvese zvinopokana nebumbiro remutemo zvinofanira kugadziriswa pasati paitwa gwaro rekupedzesera.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvataurwa nekomiti yavatogarepi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kumbotishamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyi kushamisika asi tichagara musi weMande toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tiri takurovana navo muparlament.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora avo vanove nhengo yekomiti iyi vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kutara miganhu ichishandisa uwandu hwevanhu vese vari munzvimbo kwete vanhu vakanyoresa kuvhota chete.
Naizvozvo isu sebato reMDC tiri kuti ripoti yeZEC iyi ngaiitwe patsva tichitarisa uwandu hwevanhu vari munzvimbo imwe naimwe.
Vamunzura vanotiwo zviri pachena kuti ZEC haina kutaura nemadzishe uye inofanira kutaura nevana vese veZimbabwe kusanganisira madzishe kuti ibude negwaro rinopadza munhu wese. Vanoenderera mberi vachiti hazvina uchenjeri kuenda kusarudzo negwaro reZEC iri.
Tine muenzaniso weBulawayo. Bulawayo mukaitarisa ine dzimwe nzvimbo dzisiri muwadhi, dzisiri muconstituents, dzisiri mumiganhu. takatarisa ipapo tikaona kuti muri dzingakwana 3000 muguta reBulawayo hadzina padzakaiswa zvichireva kuti havapasi kuvhota
zvimwewo zvisina kupadza komiti yeparamende iyi inyaya yekuti gwaro rakatorwa kumutungamiri wenyika rikazoendeswa kuparamende rainge risina kusainwa nemakomishina ese ezek uye raive rakasainwa nasachigaro chete Justice Priscilla Chigumba nemutevedzeri wavo Varotin Simukaikiwa tabvunza vakiwa kuti vachakwanisa kugadzirisa gwaro ravo here sezviri kukurudzirwa vakati
hungu tichaedza posi patinokwanisa kugadzirisa zviri kana zviri pamutemo
nhengo dzeparamende kubva kumatare esenate nenational assembly dzichazeya gwaro rakaburitswa nead hoc committee iri nemusi wechipiri nechitatu svondo rinouya uye paramende ichitumira chisungo chayo pamusoro pegwaro rekutanga rezek iri kumutungamiri wenyika nemusi wechina kurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti kana paramende ine zvichemo ichazvinyora pasi yozviendesa kumutungamiri wenyika kuti vadzivise zek vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vaudza Studio 7 kuti gwaro rekomiti yeparamende raratidza pachena kuti zek haikwanisei kuitisa sarudzo dzakachena munyika
kana tichida kutaura paseya zek nezvaita izvi vanofanira kudzingwa vese
zek inosungirwa nemutemo kuburitsa gwaro rayo rekupedzisira kana kuti final delimitation report musi wa28 mwedzi uno kuitira kuti rikwanise kushandiswa musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Mapurisa anoti asunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga inonzi yakaitika kwamurehwa svondo rapera uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakarohwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF kunyange hazvo ZANU PF iri kuramba mhosva iyi zvichakadai bato reZANU PF rakurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo mutore wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi
Mapurisa akazivisa nezuro kuti akasunga vamwe vanhu vaviri vari kufungidzira kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzebattle triple C kumurehwa North svondo rapera Mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuburikidza nedande mutande ravo reTwitter kuti akasunga vapoka Chigu avo vane makore makumi matatu nemana ekuberekwa pamwe navadignity nadzo vane makore makumi matatu nerimwe chete maererano nemhirizhonga iyi mapurisa akati achiri kuferefeta kuti abate vamwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nekuzvambaradzwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri idzo dzakaburitswa pavhidhiyo riri kutenderera pamadande mutande akasiyana dzichirohwa neshamhu nevanonzi nebato retriple C inhengo dzeZANU PF asi bato reZANU PF rinoti hadzisi nhengo dzaro dzakarohwa vanhu ava sezvo bato iri richiti hapana chiri pavhidhiyo iyi chinoratidza kuti inhengo dzeZANU PF kusungwa kwakaitwa vakachegu navanadzo kwave kureva kuti pave nevanhu vatatu vasungwa kusvika pari zvino vachinzi vane chekuita nemhirizhonga iyi zvichitevera kusungwawo kwakaitwa vaneva chimutashu vane makore makumi matanhatu nemanomwe ekuberekwa mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza studio 7 parunhare kuti vachiri kutsvaga vamwe vanhu gumi nevanomwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga iyi iyo yakasiya chembere neharahwa dzakuvara asi vanyati havana kuda kutaura kuti vasungwa kusvika pari zvino vachamiswa rini pamberi pematare kunze kwekungoti vachatevedzera zvinotarisirwa pamutemo pamusoro pekumiswa kwevanhu mumatare kubva nguva yavanenge vasungwa zvichakadai vakafanobata chigaro chemutauri weTriple C muzvare Fadzai Mahere vati pane nhengo dzebato ravo mbiri dzakarohwa zvakaipisisa nezuro kugoromonzi nevanofungidzirwa zvakare kuti inhengo dzeZANU PF mushure mekunge dzaburitswa mubhazi radzanga dziri iro rakanga rakatakura vanhu vaienda kunonyoresa kuvhota muzvare Mahere vati pakapambwa vanhu vaviri vakazvindikitwa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZANU PF
bhazi redu rakablokwa nevakomana veZANU PF mayouths and then kwaka kidnapwa kana kutorwa va Thomas Mugwagwa navatarisa ijeke and pavakazodzoka vakazodzoswa varowa msana wese waita red nekurowa
asi murongi wemisangano muZANU PF vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti bato ravo haridi zvemhirizhonga vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzegore rino vachiti veruzhinji ava votere vanhu vanoita zvetsvimbo mugotsi.
Kana vanhu vachida kuvoterwa, vanoenda vachinotaura nevaya vanovhota, vachivaudza kunaka kwomusangano weZANU-PF, vachivaudza mabasa akanaka ari kuitwa neZANU-PF, vachivaudza kuti ZANU-PF ndiro bato rakauyisa independence muno. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vauye kuzotivhotera. Havauyi kuzotivhotera nokuda kuti varohwa, havauyi kuzotivhotera nokuda kuti vachisidzirwa.
Kunyange hazvo bato reZANU-PF riri kukurudzira runyararo, Muzvare Mahere vati bato iri rinoita zvekuruma richifuridzira segonzo ndokukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo asina divi raakarerekera. Vabima vakurudzirawo vemapato anopikisa kuti vasaite zvemhirizhonga pamberi pesarudzo. Vabima vakurudzirawo kuti bazi rinoona nezvinoitika mukati menyika pamwe nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti vatange zvakare zvirongwa zvekufamba vachipa vanhu zvitupa nekuvanyoresa sevavhoti, vachiti pane vanhu vakawanda vasati vakwanisa kuita izvi zvikuru sei kumaruwa.
Dai veHome Affairs vatibatsira kuti tiwane vanofamba vaya vachisvika panzvimbo dziri pedyo nepanogara vanhu kuti vakwanise kuti vanhu vawane zvitupa, vanhu vawane mabirth certificate.
Hatina kukwanisa kutaura neveZEC pamwe negurukota rezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwewo mativi avo pakurudziro yeZANU-PF iyi sezvo nharembozha dzavo vose dzanga dzisiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaremara kusanganisira vana vadiki zviri kugara pavanhu vanodarika mazana maviri. Zviri pavanhu vanodarika mazana maviri vakadzingwa kubva pane imwe kereke yazvaipotera iri muJohannesburg muSouth Africa, uye zvinoti zvave kunonga svosve nemuromo. Vapoteri ava vanonzi vakadzingwa nevanhu vaizviti ndeve Operation Dudula, avo vari kurwisa zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa vachiti ngazvibude munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Amai Moila Musoja, avo vane vana vana vavanogara navo muSouth Africa vasati vachibva kwamanyene kuChivhu, vaudza Studio 7 kuti vanhu vakavabvisa paimba yemuturukidzwa iyi vaizviti vanhu veOperation Dudula.
Vaiti ivo vanhu veDudula, taimu yava vasvika iyo vachidedzera dedzera. Pari zvino vakatidzinda vakatora zvinhu zvedu. Vaiti taimira tarara votora zvinhu zvedu usiku. Inini ndiri mai vane vana 4. Vana vacho pari zvino havasi kuenda kuchikoro, havasi kuenda kuchikoro. Nenhau yakaitika paEllis Park iyoyo. Nekuti takasiyiwa tisina kana chinhu, tisina kana chinhu. Kana pekutangira hatina, fanike saizvi zvino hatina kana pekutangira.
Amai Musoja vaigara paMusibi House kuDonfondein muJohannesburg vasati vadzingwa masvondo matatu adarika. Semunhu anorarama nekupema muguta iri, amai Musoja vaenderera mberi vachiti vari kuomerwa neupenyu. Hatina kukwanisa kubata muviri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid hama dziripi, sezvo vange vachinzi vange vasiri muofisi. Sazigaro Operation Dudula vaDen Hadebe vati tivatumire mibvunzo panhendemutande reWhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Sangano reAfrican Diaspora Workers Network rinotungamirwa naDr. Janet Munakamwe rinoti riri mubishi kuedza kutsvaga rubatsiro kuti rurerutsire vakadzingwa ava.
Saka takazokwanisa kufonera consulate, vakatumira iyo nhume dzavo vakauya kunoongorora kuti zvakamira sei. Vakatiudzawo kuti chavanokwanisa kubatsira kuronga zuva rekuti avo vakarasikirwa nemagwaro avo vakwanise kuuya aflaye mamwe magwaro. Asi zvichakangodaro vanofanira kunge vaine ma300 randa nodiwa emafomu kuti vakwanise kuapply nekuprosesirwa. Saka takangomirira kunzwa kwavari.
Chimwe chizvarwa cheRwanda icho chine makore 14 chichigara muSouth Africa vaJoseph Maniragena vaudza Studio 7 kuti vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi.
African people should
vanhu vemuAfrica vanofanira kuita mushandira pamwe mukurwisana nerusarura, nekuti nhasi vekuZimbabwe vari kushungurudzwa muSouth Africa, asi mangwana zviri kuitika zvinogona kuitikira vanhu vekuCongo kana Nigeria. Saka takafanira kubatana sevanhu vanhu vamwe chete.
Kereke Central Methodist Johannesburg yangeva nemakore ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanopotera kuSouth Africa nenyadzi zvematongerwa enyika kana kusamira zvakanaka kwoupfumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano renhau reZim Live rinoti murume mumwe chete afa mushure mekupfurwa kwevanhu vane chitsama vanosanganisira mapurisa pane rimwe sowe reJohani Masowe mubhuku rekwane Gombwe pasi paishe Ruzani kuhwedza. Sangano iri rinoti apfura vanhu ava mumwe murume anofungidzirwa kuti aimbove mupurisa. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezveutano muMalawi, amai Kumbeze Kandodo Chiponda vati denda rekolera rakaipisisa rati rabata Malawi kwenguva yose rauraya vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750. Vati nyika yavo yakaona vanhu zviuru makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 22,759 vachibatwa nedenda iri kubva zvaratanga muna kurume wegore rapera. Gweta guru rehurumende yeAmerica kana kuti Attorney General Merrick Garland neZuro vakadoma chikwata chakakosha chinopa mazano kuti chiferefete kuti magwaro ehurumende anofanirwa kunga akachengetedzwa akaguma sei ave kuchengeterwa kumahofisi aimboshandiswa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden ari muWashington pamwe nekumba kwavo kuWilmington mudunhu reDelaware. Vamwe varimi vekumatunhu ekariba Sanyati neHurungwe kumashonaland west pamwe nemamwe matunhu emunyika yose vanoti kusvika pari nhasi havasati vawana zvikwanisiro zvekurimisa zvinopiwa pachena nehurumende sezvavakavimbiswa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Senzere kupedza dambudziko renzara iyo yanga yatekeshera munyika, hurumende yakavamba zvirongwa zvakawanda zvinosanganisira kuwanisa varimi zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita Command Agriculture, Presidential Input Scheme nepfumbudza. Asi zvirongwa izvi zvinogara zvichisangana nematambudziko gore negore anosanganisira kugoverwa kwembeu nefotereza kuvarimi, mvura yaturika kare, kupiwa mbeu pasina fotereza kana kupiwa fotereza chete pasina mbeu. Gore rino kusvika pari zvino vamwe varimi vekune matunhu eMashonaland West pamwe nekune mamwe matunhu makuru munyika akaita seMashonaland Central, Mashonaland East neManicaland vanoti havasati vagoverwa mbeu kana fotereza kunyange hazvo nguva yekunge vaisa mbeu muvhu yafamba. Mumwe murimi wekusanyati asati awaniswa mbeu ndivatichaona ramba nepasi. Varamba nepasi vanoti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa haisi kufambika, asi vanoti zvishoma zvakambouya zvakapiwa nhengo dzebato reZANU PF chete.
Havatati vapedza marodha yakutisina zvachose kana rodha hakutorina marodha, asi vari kutoita zvavo vamune mumwe mavarita vachienda vachipa vanhu vavo vezanu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumola kukariba vaJohn Masaba avanoti vari kunziwo vabhadhare mari dzekutakurisa zvikwanisiro izvi kubva kukaroyi iyo vasina mari sezvo nzvimbo yavo iri kure.
Inwaye kutwai kuti motikari hanzi mavana vemotikari vari kuti tiri kugumira matenge takawirira hanzi zvinhuhanzi zvinogumira matakawirira negavhumendi kakausakana mura vane vakutovedzera mari dzemari transport tisvike kukuko zedizeri hanzi vanova vamachodi dizeri chete kwete kusakana mura kanga vavo vana mura chete kuti nemakwedzera vari dzamabhazi saka munhu angachitakura mahara izvonosoka mura nditandisai.
Asi ZANU-PF vanoramba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo harisi iro rinotungamira nyaya dzekugoverwa kwezvikwanisiro izvi. Mukuru anoona nezvekurima mudunhu reMashonaland and West amai Siena Makaza vanoti sebazi rehurumende vari kutadza kufambisa zvikwanisiro zvekurimisa nekuda kwemigwagwa isiri kufambika zvakanaka nekuda kwekuparadzwa nemvura iri kunaya.
Transporters are shunning kuendesa mainputs. Saka pati kuwa na support zinindi makande. Tiakovu, Musambakaruma, Mola, Negande.
Gurukota rezvekurima vaEntias Masuka vanotiwo dambudziko remigwagwa isiri kufambika riri kuonekwa kune mamwe matunhu anosanganisira Midlands. VaMasuka vanoti hurumende ichatumira motokari dzemauto kuti ndidzo dzitakure mbeu nefotereza kuendesa kunzvimbo dzisiri kusvikika idzi.
Is to be able to deploy GMB trucks or army trucks. Could you organize with the GMB and the army?
Ticharonga kuti mbeu nefotereza zviendeswe kuvarimi vari nzvimbo dziri kure nemotokari dzeGMB nedzeArmy.
Pane kusabhadharwa kwevanotakura zvikwanisiro izvi nenguva iyo iri kusimudzwa nevedzimotokari, vaMasuka vanoti vanotakura ava vanofanirwa kuziva kuti hurumende inononoka kubhadhara nekudaro vanofanirwa kushanda vozopiwa mari dzavo pashure.
We will pay as government. We don't pay there, but we will pay. So you either don't do business with us or do business and know that you will be paid.
Hazvinei nekuti hurumende inononoka kubhadhara, pekupedzisira ichangozobhadhara chete.
Kunonoka kupiwa mbeu nefetiraza kunonzi kuchaita kuti vamwe varimi vatadze kurima sezvo pavanozopiwa zvikwanisiro izvi mwaka unenge wafamba zvekuti zvirimwa zvavo hazvizosviki. Izvi zvinonziwo zvichaderedza gohwo ravo sekutaura kwemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe amai maiwepgt.
Kunonoka nekukundikana kusvika kwemainputs kuvarimi kunoita kuti gohwo rikanganisike nekuderera nemhaka yokuti varimi vanenge vave kushandisa mbesa dzemudura nemurakwani zvinoita kuti hudyi hwembesa hutsikire zvichideredzawo gohwo. Kana kuti varimi vanobva vakundikana kutodyara mbeu pamusana pekusawana mbeu dzacho namafertilizer. Kurima kunoda kugadzirira nenguva nokuti varimi vazhinji vemumaminda mudiki nemumaruwa vanorima vachishandisa mvura yemudenga.
Amai Makaza vakatozivisa kare kuti dunhu reMashonaland and West rinogona kutadza kudyara chibage mahekita zviuru mazana matatu ane makumi matanhatu kana kuti 360,000 hectares dziri kutarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nonorai Jena.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Daniel Robert Mackey, uyo anoti ari kuruka damba refu idzva rine nziyo gumi dzaanoti achapakura dzese kana dzaibva. Muimbi uyu anoti vabereki vake vakamurerera mumagitare zvekuti akatanga kuridza ngoma dzemagitare achiri kakomana kemakore matatu. Ngatirwiye nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Abereki vangu vese vaiita zvemagitare, mai vangu vaiita zvekuimba, baba vangu vaiita magitare, ende zvakandipawo that push yekuda kuitawo izvo.
Pano watakakura tichinzwa isu ainzi Josh Maker airovawo magitare, munomuziva here?
Yeah.
Saka zviri muropa kaizvo.
Zvagara muropa.
Saka pari zvino maprojects amuri kushanda nawo ndeapi?
Pari zvino pane maprojects andiri kuda kushanda nawo, vanhu vachashanda navo, vamwe maartists like Gary Type, vamwe vanoita Josh Mate, and nevamwewo vakawandawandawo, and tichabudisawo like album, tichabudisawo muna nana March, ringe riri kutanga, safe maplatform. Zita rinoti I have made it.
Okay, mama, I made it. Tiri kukuonai.
Pakaita dzimbo dzinoita dzinosvika 10. Dzimwe dzacho dzenge dziti Mwari munogona. Ndoimwe song iri very iri pamwoyo pangu chaiyo chaiyo nenguva ino.
Mirai muchiri papapo. Musambo wenyimimi saka muri kuti chii? Igospel here kana kuti muri kusanganisa?
Inini ndiri handingati ndiri gospel but tingati tiri paku preda message yepositive.
Pane katakateerera mazuva aperapo patakanzwa nezvenyako. Kanonzi chiimbo tiudzai nezvako mbichana.
Right, akaka ndiko kachekutanga kangu. Kanonzi He Loves Me. So iyoyo ndotenda Mwari nekuti ndanhu mumayuzi manzwi ari kunzwa nevanhu haakutotenda Mwari zvinokutotipusha kuti tirambe tichingoita tichitamba tichingoita kuti simbisa kuti hayo ndikuudzaipo
vari kunzwawo mumanzi vanoda kukutsvagai vanoda kuzoti uyai mumbotiroverawo vanoda vanokuwanai kupi?
Vanondiwana pa toti Instagram zita rinonzi pa Instagram MK Wavy spelling is MKWAVEY. Pamasong anowanika pa YouTube same thing is Wavy official ndipo pamunowana YouTube. Makaenda pa Instagram yangu oro pa Facebook pa Facebook is Daniel Mac ndipo pamunokwanisa kutibata.
Saka Jacob chitiudza isongo imwe chete yatcharova nhasi senzwisa vateereri vambonzwa kuti ayo Daniel ana kumira musi.
Song iyi inonzi He Loves Me ndiyo one yandakabudisa yandakatanga kubudisa and amwe achateerawo nezvakadaro.
For the first time in my life I feel love glowing in my eyes. The same old that was cold and lightless, now it fills with joy and happiness. Because of His love, because of His love, yeah.
Muimbi wechidiki achiri kusimukira Daniel Robert Mackey manzwa achiita hurukuru naEvans Dzininga weStudio 7 ari muTexas muno muAmerica. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutaura nezvakawanikwa nekomiti yeparamende yevanhu gumi nevatatu yaiongorora gwaro rakaburiswa neZEC rekutanga rekutarwa kwematunhu rePreliminary Delimitation Report iro rasviswa kuparamende nhasi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Sezvungu edu ya pera regaiti mbutarisa misere na udzanasi. Komiti yakadongwa neparamende kuti iongorore gwaro reZimbabwe Electoral Commission rekutanga rekutarwa kwemiganhu inotura zvayakawana kuparamende ichiti zeka haina kutevedzera bumbiro remitemo. Apo mapurisa ari kuti akasunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuMurewa North. Bato reZANU PF iro riri kupomerwa kukonzera mhirizhonga iyi rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 zibandlela 2023 ngokeyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje
i report lenxa ibuya izethi ithikiti njengeparliamente lelizwe lonke. Cela likhangela ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something. Ibisisitho njalo ukuthi ku province enje kulabantu abangaka.
Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabe Commission eZEC ole preliminary limitation report ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe.
Kodwa ke singakukhangelelanga ukuthi umuntu amise umsebenzi ongalandelwanga izindlela lezinqumo eziqondileyo ngenxa yokuthi mhlawumbe kuvikelwa abanye abathile.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ukumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho udokotela Edwin Sanda Mzingwane. Kuhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo weStudio 7. Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabe Commission eZimbabwe Electoral Commission ole delimitation report ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe, ngakho ke ithi kumele lwenziwe kakutsha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe lidale lePhalamende namhlanje, ikomiti le ithi kakuzange kulandele isisekelo sombuso ikakhulu ekusetshenzisweni kwenani labantu ababhalisa ukuvota lenani labantu baseZimbabwe. Iparlamente ithi bekumele kusetshenziswe ugwalo lwenani labantu abaseZimbabwe olwe-census lona olungazange lusetshenziswe ngesikhathi iZEC ikhipha imingcele. Obeke ukomiti leyi umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa kabanzi ngalumbiko wabo.
Iripoti leyana nxa ibuya iZEC ithikiti njengeparliamente lelizwe lonke, cela likhangela ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something. Ibisisitho njalo ukuthi ku province enje kulabantu abangaka. Kodwa ikomiti kayizange ke ithole ithuba lokuthi icubungule ukuthi gambe lawa mafigures akhulunywa ngawo aphuma ngapi. Nxa kulethwa idraft report ye limitation, kuqakathekile ukuthi iZEC ibuye le voters roll eyiyo etshengisa kahle kahle ukuthi abantu abayibo ababa register ukuvota ku constituencies la nge constituency bangani.
Uqhubeke sithi okukhitshwe yilolu gwalo ngakulani lo kwamabandla ezombusazwe.
Ama recommendations aphume ku report leyana ngama recommendations aphume ngokuvumelana ephakathina kwamalunga committee ad hoc. Ngakho ke wona lawo hayi sizakhuluma ngawo njalo sizawaphinda. Kuyini esasikusisa njengamalunga ad hoc committee kulawo ma recommendations?
Obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shikelenga uthi njengebandla bathemba ukuba abakhalaza ngakho kulungisiswe.
Sizalandela iprocess njengoba ifakwe emthethweni ukuthi ikhambe. Nawo sizabona impumela yephalamende ukuthi iyaphuma njani. Then ife sizabona ukuthi hayi i-next course of action.
Ingcitshi wezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kumele kube lokuzwisisana phakathi kweZEC labamabandla ezombusazwe.
Political science masikhangela indaba zokuvota lokungena embusweni. Sikhangela kakhulu ukuthi ngubani olamandla okudetermina ukuthi mbani ovotayo mbani ongavotiyo. Ama-issues abalezayo mina nje ipolisa ngiyazwisisa ngoba njengikhangela ama results e delimitation report itshengisa ukuthi izekhi kade create ama constituencies kuma areas angani ale izami PV apha yini.
Ikomiti ezahlolisisa ugwalo lolu olujulileyo ibeyikhokhelwa ngumnumzana Pupiraito Gwarepi obona ngokwenzakala kubandla lezami PF edayele ephalamende. Ugwalo lolu luveza ukuba kuzaqhubekela phambili kulezigaba ezedlula amakhulu amabili 210 constituencies. Ezinye izigaba zibanjaniswe lezinye ngenxa yenani eliphansi labavoti ukuthi njalo wengweze ezinye okulabantu abaningi ababhalise ukuvota. Lolu gwalo lwe-preliminary delimitation report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesinezigaba loba ama-constituency angamashumi amathathu njalo izigaba ezinjenge Warren Park lasekambuzuma ngazisekho. Isigaba seHarare sileziye ezintsha ezigoqela esehunyani, Churu, Budiriro North le South, kube sokusiba lase-Epworth North le South. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ukumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumunicipal walelo dolobho uDokotela Edwin Sibanda Mzingwane. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwakhe luphakathi kokulungiselela uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kuleli dolobho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube walile ukuchaza imbangela yakumisa uSibanda umsebenzi ethi uzakhuluma ngemva kophenyo lwekomidi ezahlolisisa ukumiswa kwakhe.
Disciplinary policies, the issues of staff nature are not for discussion in public by anyone.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi uma kulandelwe izinqumo zokumiswa umsebenzi kulungile angabi ludlawo lokonakalayo edolobheni.
Kodwa ke singakukhangelelanga ukuthi umuntu amise umsebenzi kungalandelwanga izindlela lezinqumo eziqondileyo ngenxa yokuthi mhlawumbe kuvikelwa abanye abathile. Indaba le yokumiswa kukadirector we-health kungakuyikuthi kulandelwe izinqumo njalo kungakuyikuthi umsebenzi bewehluleka siyinhlanganiso ke siza kwemukela khona. Kodwa ke sikukhuthazayo ukuthi kulandelwe zonke izinqumo njalo kulandelwe zonke izindlela okumele umuntu nxa emiswa zilandelwe kungaze kwathiwa abesesiba yilo ke udlawu oluzama ukuvikela okuba ongabe kusenzakala edolobheni lakoBulawayo kunokuthi kulungisiswe lokho okungabe kusonakala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uchaze ukuba amalungelo oluntu ezisebenzi engephulwa mahlayana lidolobho elehluleka ukulondo doloza idolobho.
Izisebenzi zonke kumele ziphathwe ngendlela efanele ukungakhathalekile ukuthi umuntu yini. Ngakho ke kuyabe kufanele ukuthi ikhansili noma ngubani umuntu nxa emiswa umsebenzi amiswe ngendlela yomthetho, akhuzwe ngendlela yomthetho nxa kukhona okubi akwenzileyo. Silethemba ukuthi ikhansili izalandela yonke imithetho, ihloniphe amalungelo wonke afanele awahloniphe awezisebenzi zayo.
Ukumiswa umsebenzi kaDube kuthiye iningi likhakhamele ngoba bebekhanyelele ukuba aphuthe uhlelo lwakhe lokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni nileli esalinde ukuthola usekelo olwe Joint Operation Command ngoba sekulendawo ikhansili ehluleka ukuzifinyelela kubikwa sesisezandleni zabathile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje namhla ikhansili yakoBulawayo yabele abaswelayo izipho zokudla lempahla ehlukeneyo ngaphandle kohlelo lukameya waleli dolobho. Ngaphansi kohlelo lwakameya waleli dolobho olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekuyinjabulo enkulu lamhlanje koBulawayo, izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo betholiswa izipho zokudla lempahla e-Small City Hall. Ekhuluma ngemva kokwabela lezi zipho, uMeya wakoBulawayo uCouncillor Solomon Mguni ubonye kakhulu amankampani abelule izandla besipha izipho zemali, ukudla lempahla.
Sithole imali engange 2.8 million dollars imali esikhayele esokusithi
US dollars chole 4,000 kusiya khona ababe apply singathi ama beneficiaries that etingu ncedo afika 8,000 ukuthi senelise ukuthi sincede aba 1,300 singathi lezi zakhamizi ezihluphekileyo ukathi imizi engu-13 yele yimizi singathi ama-children's home old people's home nabanye abanjalo ama-institutions ama-charity institutions
ilunga lekomiti ebona ngebulawayo city council mayor's Christmas cheer fund unkosikazi Lois Mguni Madlala uthe langxase kunzima ngomnyaka odluleyo kodwa amankampani akobulawayo azamile
okuningikathesi into ehluphayo akunamali elizweni lethu isifiso sikhona abaningi baphile khonokho abalakho bacephulile banika khonokho abalakho ukuthi siniyese kwabanye lapho abangelalo
unkosazana Tirabile Nare oyamukele impahla emele intembeni old people's home ubonye kakhulu esithi uzanceda amakhehla lezalukazi abazigcinileyo
hayi thina njengentembeni lama inmates ethu siyabonga kakhulu ngesipho leso esisitholileyo truly it will make a difference sizabanika okhulu sizabatshela ukuthi sivele ngaphi hayi ngikawumanenya sile sikisi ogogo bangu-32 okhulu bangu-28
uMajor Dominican Nkomo webandla le-Salvation Army laye uveze injabulo enkulu ngesipho abasitholileyo
sile sibongo sikhulu kakhulu kumeya njalo iminyaka yonke vele basenzela izinto ezifanana lalezi ngakho ke siyabonga sengathi inkosi ingagcina abakhokheli bethu izikhathi zonke ukuze baqhubekele phambili bekhumbula laba abaswela ngale ndlela thina njengemizi egcina bonabo abangu-34 abakhona manje Ralston omama labo baba behlangene
ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
amazwi alandelayo aveza umbono kahulumende welemelika
manyano we-Russia ongomunye wamalunga angangela kuguqulwa awumkhandlu wezokuphepha omanyano wamazwe omhlaba i-United Nations Security Council wephula izinqumo zomkhandlu lo okusobala ngokuthenga izikhali elizweni le-Democratic People's Republic of Korea kumbe i-DPRK kanye lakwele Iran empini yodlakela eqhutshwa ngele-Russia kwele Ukraine inxusa lelemelika kumanyano wamazwe omhlaba i-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthe lokhu kulihlazo elimelika liyaqiniseka ukubana iDPRK isanda kuhambisa izikhali zakuqala kunkampani yezimeleyo eyakwele Russia ethiwa yiWagner eyiyona eyahlawulela lezo zikhali njalo eyiyo elenkulungwane zamabutho athunyelwa kwele Ukraine kutsho unkosikazi Thomas Greenfield kumbiko wakhe ngenyanga kaLwezi iDPRK ihambise ama-rocket lemicibisholo ama-missile kwele Russia ukuba lezi zikhali ziyesetshenziswa yinkampani ye-Wagner ngenye ingxenye kungenxa yezigwebo zezomnotho kanye lokwenqabela ukuthengiswa kwempahla ephuma kwele Russia ngaphandle kwelizwe osokubangela ukuthi inkampani ye-Wagner izule emhlabeni jikelele idinga abangayithengisela izikhali ukuthi isekele impilo le-Ukraine ngokuhlolisisa kwethu izikhali ezathengiselwa inkampani ye-Wagner kazisoze zilethe mehluko omkhulu kusisindo sempile lele-Ukraine Ukraine kwengeza unkosikazi Thomas Greenfield. Kodwa siyakhathazeka ngoba iDPRK ihlela ukuthengisela ezinye njalo izikhali kunkampani yeWagner. So kuleminyaka ethize uhulumende wele Russia esebenzisa inkampani yeWagner ukusekela izihlelo zakhe ezilengozi kanye lemigomo yamanye amazwe aqeda uzinzo lapho ezama ukubonakala emazweni eMiddle East kuze kwazile Africa kanye lakwele Ukraine. Ukuthenga izikhali kwele DPRK ezokuyasetshenziswa ekubhidlizeni ele Ukraine inkampani yeWagner sokwengeze ukungahlaliseki esiqintini somhlubulo weKorea ngokupha iPyongyang imali engasetshenziswa ekuqhubekeleni phambili ilolonga njalo ithuthukisa ukubumba izikhali zombhubhiso kanye lenhlelo zama-missile. Ukudluliselwa kwezikhali lezi kwenzakala ngesikhathi lapho iPyongyang engeze inhlelo zokuvula imicibisholo ama-missile amaningi okwamagama njalo angakaze abonwe ngomnyaka ka-2022. Enye ngayinye yalama missile eseyephule izinqumo ezimbalwa ezomkhandlu wokuphepha i-Security Council okuzamela ukuthi le DPRK liziphendulele kulumkhandlu. Ngaphandle kokuvikela i-DPRK ezenzweni ezingekho emthethweni, eleRussia lalo liphatheka kuzenzo zalelo lizwe ezingekho emthethweni njalo ezisongela inhlalakahle yamanye amazwe, kuqhubeka unkosikazi Thomas Greenfield. ELeRussia lalo selibambisana lalezi zenzo. ELeMelika lizavusa lolu daba kumhlangano ezayo oyemkhandlu wezokuphepha eyomanyane wamazwe i-United Nations Security Council. ELeRussia kuzamela liziphendulele ngokuthenga kwalo izikhali kwele DPRK lakwele Iran okungekho emthethweni ukuqhubekisa impi yalo lele Ukraine.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo. Lona ke liphethe isingle yalo entsha. Untungamile Inkomo weStudio 7 usiphalo ludaba.
Isihloko salingoma sithi iGene neBethu. Umthokozisi Dube ngumholi weqembu.
Sanibonani, sanibonani. Sizwe sakithi, sizwe sinyama. Ngizalwa eCholocho endaweni yakoNgqulu. Kanti ngokuhlala ngihlala eCosmos City eGoli ukuzama impilo. Umculo ngiqale ngo-2021 ngakhipha i-albhamu Usizwe Sakomthwakazi. Ngabuya last year ngenyamazane ezacile ngezi-24 zikaDisemba ngathi ayi ithi ngenzele abathandi bomculo i-single track osihloko iGene neBethu.
Imvunulo yakondo singasingamaphinga siyawukhoza imvunulo yakondo singasingamaphinga siyawukhoza imvunulo yakondo.
sithi iGene nebhethu kulingoma likhuluma ngani kahle kahle?
Inhloso yokuthi ngithi iGene nebhethu lapha bengikhuza okanye bengakha abafowethu, ngoba ngiyabona isizwe sethu isintu siloke sihamba siyaphela, siloke sihamba siyaphela. Kanti kuqala imvunulo ibinendlela yokuthi imvunulo igqokwa kanjani. Manje uyathola umuntu egqoka ibheshu, uthole egqoke nebhulugwe, uyabona okanye egqoke isudu. So into yakhona igcine ingasabukeki kahle, uthole sesikhulunywa kabi. So nje nami-ke kuyindlela engakha ngayo.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Itholakala kuWhatsApp ngokuyifonela, ungayifonela ku 062 37 45 636. Ngiyayiphinda 062 37 45 636. Umkhando ozikhandayo akuvalwa. Iqembu lami eliselisha ngane zakwethu, ngicela isapoti, ngicela ukukhuliswa yini. Akekho umuntu oyongikhulisa ngaphandle kwenu. Ma ngabe kuwukuthi kuyakuthokozisa lokho engikwenzayo, ngiyacela ningisapoti ngane zakwethu. Isponsa ngiyasicela mpela ma singabe sikhona.
Untandokazi gatsheni le phansi lombamba, umzilo bomvo. Ngithi ngiyabonga kubo bonke noma ngasanibalanga nonke bafowethu. Isikhathi sisona esithinane kakhulu. We DJ, kanti wasewenze njani laphana mngani wami? Ngiyishutela nje, ngithi ngiyishutela ma ngithi qhamthuzi. Ngelokhu njalo engeke ngisayizwana. Ngiyadlula-ke lapho. We Mpongo, nangashongo phela mngani wami ukuthi oyeke umgcoza wobuya ndoda namancoko ongidlalela nje mfana wami. Ake sihlebe asihlebe mfana wami, ungezwa muntu uzothi nawe uwumfanekiso kaJesu. Hayi uzothi umuzi ngangampela kuNkulunkulu. Ngithi ndlulisa ukubonga kubo bonke abantu abangisabotayo kusuku nemini bethi siyovala obakho. Awuthi mbongo nje bo. Ngithi cofacofa lapho kuyena. Siyabadingela laba abakhuluma kakhulu abathi kwanje bomba yithi ingoma. Umbuzo wami uthi kanti ubani umele ebhale ingoma, uinjiniya noma umculi? Ngiyanishiya kanjalo.
Saze sakhumbula ekhaya amadoda aphuma etsholotsho becula beseGoli, bazibiza ngokuthi 2+2, umkhando ozikhandayo, le ngoma zabo ezimnandi okwamagama. Sesigqiba namhlanje uhlelo lwethu ngohulumende weZimbabwe obelomkhosi wokunanza ilanga labakhubazekileyo eMaboleni ezansi yeMandebeleni, lapho ezama ukulimukisa uZulu ngamalungelo abakhubazekileyo. Sizwe nokugcweleyo kuntatheli izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu.
abantu abakhubazekileyo basezansi emandebeleni bajabule okumangalisayo ngokuba lomcimbi wokunanza ilanga labo obekumele linanzwe kunyanga edluleyo kampalakazi. Emele usenator Ishmael Joe omela abakhubazekileyo ezansi emandebeleni unkosikazi uNdiya Ngwenya uchaze ukuba abakhubazekileyo kumele baphiwe amathuba afana labangakhubazekanga.
Sikhangelele ukuthi khona bahanjiswe ezikolo ngeminyaka eyiyo elungeleyo ukuthi behambe esikolo sukela ku-ECD beze befika lapha benelisa khona ukuthi lapha oyenelisa ukufika noma ema-university uhulumende ulayo imali yakhona yokuthi ababhadalele.
Umnumzana Chrisol Nyakujka umqondisi ohlangothi lwezenhlalakahle kaZulu eMathebeleni South olwe-social development uchaze ukuba imali yabafundi abakhubazekileyo ikhona ngaphansi kohlelo lwe-disability fund. Umfundisi Whiteman Moyo omela abalobala uthi kuhle ukuqakathekiswa kwamalungelo abakhubazekileyo.
Lwalamhlanje ngolokuqala ukuthi abantu abakhubazekileyo bazizwe bezigqaja kakhulu, bazizwe besempilweni njalo lolusuku bekuqakathekile ukuthi aluba lungaphindwaphindwa njalo ngokuthi sizizwe sibili siphakathi komphakathi. Umuntu wonke okhubazekileyo uzizwile ukuthi laye uyaphila.
Okhubazekileyo engumculi ekhezi umnumzana Bheki Impilo Sibanda yena ukhala ngokuthi kabatholi sizo lwemali lokubancedisa kunhlelo zabo zokuzithuthukisa.
Khulukhulu mina ngakuthi njengathi abantu abatsha sinezinto esebezizenze kodwa ngokuswela mephe ngxenye lokuswela kuncediswa kube sekufa nzima ngoba ngikhuluma kunjenjenje le qembu endiyicreatileyo elethokozani Super Sound ngilabantu abatsha ngilabanye abakhubazekileyo but ngokuswela i-PM system yokuthi sisebenze kusuka kube nzima.
Ukhansila ka-Ward 10 emaphisa umnumzana Thabisa Moyo uthi kuhle ukuqakathekisa amalungelo abakhubazekileyo.
Kutshengisa ukuthi lathi esingakhubazekanga kuyabe kukuhle kakhulu ukuthi sihlale sibambene ngobana bayingxenye emuli njalo kuzahlala kunjalo. Lathi futhi kungenzeka ngelinye langa sivuke sikhubazekile kodwa ke kumele samukelane.
Unkosikazi Bonyi Fuyane olomna wakhe okhubazekileyo ngomunye wabakade bekhona emcimbini.
Qakatheke kakhulu ebantwini abakhubazekileyo ngokuthi labo bananje bafanele labanye abantu abafana lathi bangajiywa ngaphandle kuzo zonke izikhathi.
Lanxa ilanga labakhubazekileyo linanzwa emaboleni ekhezi emkhosini oqoqwe lugatsha lwe-public service labour and social welfare lalimele linanzwe ngenyanga edluleyo kampalakazi mhlaka 3. Ngomnyaka odluleyo ka-2022 leli langa ele-International Day of Persons with Disabilities belinazwa phansi kwendikimba ethi Transformative Solutions to Inclusion Development, The Role of Innovation on Fueling an Accessible and Equitable World. Ngimele iStudio 7 isemaboleni ekhezi ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhla sikhangela udaba lokwala kwamalunga edalela ePhalamende ukwamukela ugwalo olwahlukanisa imingcele yokuvota olwe-preliminary delimitation report olulotshwe ngabe-ZEC. Singekehlukani sihloko sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Ikomiti yePhalamende ebekwe ukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabekomishini eye-ZEC olwe-preliminary delimitation report. Ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ngokumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Svanda Msingwane. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besileqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo abaphuma eCholocho. Sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asibaneni njalo kusasa kusihlwa ngo-7:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.